Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 17 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Rachel Dichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Hezvinoizvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevadzidzi vari kuramba vachibatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira. Makereke opesana padano rakatorwa nehurumende rekurambidza vasina kubayiwa nhomba kuungana mudzisvondo. Makundano enhabvu eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga mwedzi unouya mushure memakore maviri mitambo iyi isingatambwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevadzidzi vari kuramba vachibatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira kumasvingo nemamwe matunhu munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko evana vakabatwa nedenda iri nezuro mudunhu remasvingo ayo anoti vana 66 nevashanu vakabatwa necovid-19 nezuro muzvikoro zvitanhatu. Bazi rezveutano rinoti mwana mumwe chete akabatwa pamashoko high school nevana 20 pachinorumba high school kubikita. Vana vatanhatu vakabatwa nechirwere ichi pagutu hai, vana 20 nemumwe vakabatwa pamusha yavanhu hai, uye padeure hai pakabatwa vana 16. Mumwe mubereki amai Joyce Mungu vati vave kusvika upenyu hwevana hwavo uye kukanganisika kwedzidzo muvana nenyaya yedenda iri.
Ini semubereki ndikutadza kushushikana zvakanyanya nekuda kwekusimuka kuri kuita COVID muzvikoro, kunyanya kumaboarding schools. Sechiwa tikatarisa kuti vana vanga vari kudzimba kwenguva yakati rebei nenyaya yeCOVID iyoyi. Vana vaakudzokera zvekuchikoro, toona kuti COVID yasimuka futi kumaboarding schools ikoko.
Mumwe mubereki amai Endence takaedza vati hurumende yakamhanyira kuvhura zvikoro isina kugadzira kudzivirirwa kwedenda iri zvakakwana muzvikoro izvi.
Somubereki ndinotofana kufira mwana wangu kuti zvino kuchikoro ikoko unobatsirika sei. Vana vakavhura zvikoro zvinhu zvisina kunge zvagadziriswa zvakanaka. Vana dai vawana masanitaizer akakwana muzvikoro, vana varega kuungana muclass one time voita zvokudzidza vakaparadzana.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira zvavo vati dambudziko iri shera muzvikoro zvose zviri munyika.
Chikurukuru chinopa kuti COVID inyanya kutambarara zorunyemba muzvikoro ndozvatakataura kuti zvikoro zvisati zvavhurwa paifana kuongororwa varairidzi vana vechikoro neyatiroti ancillary staff kuti tipatsanure vashoma vangadero vakaafektiwa kubva kuna vakawanda. Asi isu takangoti vanhu regai vaende vanoita mawira mombe. Saka mawira mombe atakaita iyawo tichinyepa kuti zvikoro zvakagadzirira kuvhura ndozvapa kuti sitapatiri ipapapo.
Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndorovati hurumende yakange yakagadzirira asi kuti vadzidzi nevadzidzisi vakauya nechirwere ichi muzvikoro.
Munoona zvinoitika ndezvekuti denda reCOVID-19 iri ranga riri munharaunda rakatouyo nevadzidzi nevadzidzisi kuzvikoro. Asi nemhaka yekuti isu tinoti mastandard operating procedures kana mastandard guidelines for the prevention and management of COVID-19 atinoshandisa anonziyo ari scientific zvekuti kukwenenzvera kwaakaita kunoita kuti tikwanise kubata nyaya dzedenda reCOVID-19.
Mutauriri weprovincial COVID-19 Task Force Masvingo, Varojas Irmaevati, panodiwa zvirongwa zvekudzidzisa vana mirawo yekudzivirira denda iri muzvikoro kuti ridzikire.
Nzvimbo dzimwe dzakaita sezvikoro mumabasa metinoshanda makambani, vanhu vanogona kunge vachimanikidzika nesituation kuti wanga wari ipapo. Chinodiwa zvino kuteedzera zviga zvinenge zvakaiswa nehurumende. Anotibatsira kuti kana tichinzi tifumigete nzvimbo dzetinoshandira kana dzetinogara nguva nenguva, zvinoita kuti zvibatsire pakurwisana necoronavirus.
Vamwe vabereki vanoti vave kutyira kuti vana vakawanda vachatadza kugadzirira kunyora bvunzo dzavo kana kutadza kunyora bvunzo idzi nepamusana pekurwara nedenda recovid-19. Hurumende yakazivisa nezviro kuti vanhu vapfumbamwe vakashaya nedenda recovid-19 munyika mose, uye vanhu mazana maviri nemakumi masere nevashanu 285 vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matanhatu, uye vakabatwa nechirwere ichi vava zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe nemazana matatu ane makumi matanhatu nevasere 123,368. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nezvisere nemazana mashanu ane gumi nevana 2,908,514. Vabayiwa nhomba yepiri munyika vave mamiriyoni maviri nechiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane makumi masere nevamwe 2,001,987. Huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apa hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti iri kuda kubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi munyika kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Makereke opesana zvikuru padano rakatorwa nehurumende rekurambidza vasina kubayiwa nhomba kuungana mudzisvondo. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Mufundisi weFaith Ministry uye vari munyori mukuru wemakereke emweya mudunhu reMashonaland West, Pastor Jacob Mafukidze, vanoti makereke achatevedzera chiziviso chehurumende chekuti wese asina kubayiwa nhomba asaungane nevamwe mumachechi. VaMafukidze vati vanoteerera hurumende sezvo shoko raMwari richikurudzira vedzisvondo kuremekedza hurumende, vachiti hurumende dzose dzakagadzwa naMwari.
Kamirwa makagadzwa naMwari. Saka tine mastructures o zvakagadzwa munyika yedu zvinotitungamira pakuita zvinhu. Saka pari kubvunzwa kunzi tikuteerera koti here panoteerera hurumende? Isu sekereke tinoteerera hurumende nekuti painopa maproclamations kana kuti painopa zviziviso ndizvo zvatinotevera. Mukatarisa nyaya yakaenda kukoti, ine vanhu vakaiendesa kukoti. Handina kuona pakakotwa chechi kana madhabhodhi yakaenda kukoti. Ndinogona kuti tina kuona zvakanaka ipapo, asi sekereke tinoteerera hurumende.
VaMafukidze vati hurumende ikataura kana kuisa mutemo vanoshanda nemapurisa kuti vaone kuti vari kunzwisisa mutemo zvakafanana here.
So pakaitwa announcement pakabva pataurwa zvakataurwa. Saka isu zvatinoita ndezvekuti kana announcement yaitwa, tinotsvagawo zvakare vanoenforsa mutemo. Kuonerane kuti announcement zvayaitwa kwanhu zvabuda sectional instrument tikuinterpreta zvakafanana here. So semuno muchinhoyi musi wechishanu takanonawo dispo vanhu vanotungamira mapurisa muguta redudunhu redu, tikaonesana kuti aiwa pari kunzi vanhu vanokwanisa kuya kuchechi vanhu zana zvichidzika pasina mastrings attached. So ndo mashandiro atinoita sekereke.
Sergeant Major Clifford Chikuya vekereke Salvation Army vatiwo vachatevedzera chiziviso chehurumende sezvo hurumende yakazviita nekuda kwechikonzero chedenda recovid-19 iro richiripo. VaChikuya vati mweya wemunhu unogona kunamatirwa, asi kana munhu afa hapana mweya unogona kuzogadziriswa.
Kana vaona zvakakonzera kuti ngavo uchibviswa, but kana vakati vati ngaubviswe ndikavozoriziva kuti koubvisa kutoda tibatsira kana takurwara. But at the same time mweya unogona kugadzirwa, asi urwere hwopinda wakudzungaira futi.
Asi vamwe vemakereke vakaita saPastor Anselimo Magaya veDivine Destiny vati danho rehurumende rinotyora kodzero dzevanhu dzekushumira Mwari.
Inopokana sekutaura kwatakamboita kare nekodzero dzevanhu, ende kodzero idzo
Kupesana uku kunotevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro sondo rapera wekuti vanhu vanoenda kusondo havafanirwe kurambidzwa kupinda muchechi sezvakanga zvatarwa nedare remakurukota. Asi dare remakurukota rakasimbisa danho raro svondo rino richizvidza mutongo wedare repamusoro. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Dare repamusoro mubhuruwayo rati richazivisa mutongo waro pachikumbiro chechimbi-chimbi chakaitwa nemumwe mudzidzi chekuti dare iri rirambidze varayiridzi kuramwa mabasa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare High Court Justice Noctula Moyo vati vachapa mutongo wavo pazvara asina kutara pachikumbiro chechimbi-chimbi chakaitwa nemumwe mudzidzi atisingakwanisi kudoma nezita sezvo asati abvezera uyo ari kumirirwa nambuya vake amai Senzeni Nyati chekuti dare High Court rirambidze varayiridzi kuramwa mabasa. Chikumbiro ichi chinodoma masangano anomirira varayiridzi mashanu anosanganisira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Educators Union of Zimbabwe pamwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Chinodoma Public Service Commission nemakurukota ezvedzidzo yepasi, mari uye mabasa nekugara zvakanaka kwevanhu. Magweta ari kumirira mativi maviri munyaya iyi apiwa mukana wekutsigira maonero avo Justice Moyo vakati vachazopa mutongo wavo. Rimwe remagweta ari kumirira masangano aya vaNoble Chinanu vatsanangura kuti zvimwe zvazaiwa mudare ndezvekuti chikumbiro ichi chakakodzera kuonekwa sechechimbi-chimbi here uyewo kuti amai Nyati vakakodzera here pamutemo kuti vave vanokwidza chikumbiro chakadai kumatare.
Maticha agara anongostrike zvagara zviriko, hapana chikonzero chinoita kuti nyayawo ijambe dzimwe nyaya dzese inzwe nekumhanya, nekuti zvinhu zvavagara zvinozikanwa kunzi zvinoitika. Ivo pachavo varatidza kuti nyaya yavo havasi kuda nekumhanya nekuti tingadai vakaita kudhara. Chechipiri ndechekuti uyu ari kuti ndiri kurepresenta mwana uyu ane mvumo here pamutemo kuti ndiri kumiririra mwana, nekuti ava ndimbuya chete. Dai anga ari mubereki mutemo ungadai uri pachena kuti aiwa mubereki anomirira mwana wake, asi ava ndigogo ine mutemo une zvaunoda. Saka izvozvo zvanzwika futi nedare. Uye chechitatu chanzika ndechekuti chiri kudiwa nemhangari chinoita here kuti chipiwe pari zvino nekumhanya kwavari kuda ikoko. Vachiti ivo tichaisa tadza kusvika kubasa ngaareplacewe nematicha mamwe, government ibva yatokurumidza kudi kuisa mamwe maticha panzvimbo, zvinoita here? Uye kuti maticha ese nemazuva maviri ngaadzokere kubasa, zvinoita here? Ivo maticha acho achiti hatisi kukwanisa nekuti hatina maresources ekudi ekuenda kubasa acho atinofanira kunge tichipiwa. Saka dare ndizvo zvinhu zvanga rachiongorora.
Gweta riri kumirira vakakwidza chikumbiro ichi kudare vaBrighton Ndove vaudza dare kuti maonero eva vari kumirira ndeyekuti kuramba mabasa kwevarayiridzi kunokanganisa vadzidzi munyika. Saka dare rinofanirwa kutora danho rinoita kuti vadzidzi vasarasikirwa nedzidzo. Mutungamiri weEducators Union of Zimbabwe Muzvare Tafadzwa Munoda Wafa vaudza Studio 7 kuti varayiridzi havazi kuramwa mabasa, asi kuti vari kutadza kuenda kumabasa nekuda kwekuti mari dzemuhoro dzavari kuwana hadzivakwanire.
Isu sevarayiridzi hatirambi basa, isusu hatina mari inokwana, haikwani zvatinotarisira kuti sevashandi tiwane muupenyu hwedu nehwevana vedu. Uyezve isusu sevashandi hatisisu tinopa mwana right to education. Iyo right anoipiwa nestate. State ndio inofanira kubhadhara maticha mari yakakwana vakwanise kuti right education ibudirire. Saka ai inyaya iyi takangotarisira kumutongi kuti atonge negwarara kana.
Pave nenguva yakareba varayiridzi vachinetsana nehurumende vachiti vanoda kuwana muhoro wemadhora ekuAmerica mazana mashanu nemakumi mana pamwedzi, inove mari yavaiwana hurumende isati yachinja uremu hwemari yemuno. Asi hurumende inoti haikwanisi kupa varayiridzi mari yakawanda kudai. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa wenyika dzemuWest Africa weECOWAS watemera zvirango hurumende dzechiuto dziri muGini neMali. Zvirango izvi zvinosanganisira kurambidzwa kupinda munyika dziri muECOWAS kwevatemerwa zvirango ava uye kubatwa kweupfumi munyika idzi wevanhu vatemerwa zvirango izvi nhasi. Izvi zvinotevera musangano waitwa muLagos nhasi muNigeria wokuziva zviri kuitika muGini neMali. Vanorwisa moto mudunhu reCalifornia vari kurwisana nemoto unotyisa zvikuru kuitira kuti usaparadze miti nezvimwe zvinhu munzvimbo iyi. Varwisi vemoto ava vari kushandisa moto kupisa dzimwe nzvimbo kuitira kuti panosvika moto mupengo uyu munzvimbo idzi hauzokwanisi kuenderera mberi. Rimwe remasangano rinoshanda rakazvimirira kuchitungwiza rinoti rabatana nevamwe vaimbi mukutsikisa nziyo dzinokurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzichaitwa muna 2023. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Sangano rechitungwiza Community Development Network rinoti rakaona zvakakodzera kuti vechidiki vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023. Richiti vechidiki ndo vachiri kutarisira zvakawanda muupenyu, saka vanofanira kusarudza kuti ramangwana ravo richange rakamira sei kuburikidza nekuvhotera utungamiriri hwavanoda musarudzo idzi. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaadmire Mutize vanoti vakaona kuti vechidiki vazhinji vanotevera zvikuru mimhanzi yemusambo weZim Dance, vakaona zvakakodzera kuti vashandise musambo uyu kuvakurudzira kuti vanyorese mazita avo kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya. VaMutize vanoti pari zvino vakatoburitsa damba refu rine nziyo gumi dziri kukurudzira vechidiki kuti vabude neuwandu hwavo vanonyoresa sevavhoti.
Inorira mubhazi, inorira mumba, inorira muredhiyo, inorira mubhawa, inorira pese panenge pakaungana vanhu kana mumafoni chaivo mazuva ano nevamwe vakufamba vakachakurira kuti maredhiyo twavo mastreet. Saka shoko rinobva ratenderera zvakanaka.
VaMutize vanotiwo chimwe chakaita kuti vashandise mimhanzi inyaya yekuti vanhu vazhinji havadi kubuda pachena kuti vanoita zvematongerwo enyika, saka nokudaro vanoti mimhanzi inosvitsa shoko ravo muchinyararire kuvanhu vakawanda.
Vanhu vane kutya mucommunity, havadi kuonekwa vachipindira munyaya dzematongerwo enyika nekuti vanotya kuti pamberi apa pamwe zvinozoenda nepamwe chikadzoka chiya chegore ra2008. Saka takaona amwe maartisti achakatoaproach akatotyawo kutosenza nezvo. Asi vamwe vazhinji vari redi kunyanya pavakazoona vamwe vaimba vatonoti tumasenzi twavo vakutoona kuti mimhanzi yavo nebasa ravo riri kuenda kumberi.
Vamwe vaimbi vari muchirongwa ichi vanosanganisira Nometa Mandaza uyo anozivikanwa mumusambo weZim Dance nezita rekuti Lady Sky. Lady Sky anoti vaimbi vechisikana vari kusanganawo nematambudziko ekushungurudzwa nevechidiki vanoshandisa zvinodhaka panguva yavanenge vachitsikisa mimhanzi yavo yekukurudzira vechidiki kuti vavhote.
Matambudziko atiri kusangana nawo gender discrimination, vakadzi mumha kuti tinge tichirekodha mune makazara varume, vamwe vanenge vachiita zvemutoriro, vanenge vachitengesa mutoriro. Saka kunge tinge tichishanda usiku sevakadzi hazvizoti hatisi kuona zvichitifambira zvakanaka.
Mumwe muimbi Jairos Makoni uyo anoshanda zvakare semutsikisi wemimhanzi anoti denda reCOVID-19 riri kuvatadzisa sevaimbi kuimba pajekerere vachikurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
I think isusu semaartist especially as upcoming artist tisati tave established muindustry zvakanyanya tikwanikwa tichivhiringidzwa lockdown iriko since hatikwanisa kuperforma malive shows anoita kuti tiwanewo mari. Sema upcoming artist hatisati asainiwo kune even any brand rekuti for example Japreza will be representing ambassador wenyaradzo anenge ane mari dzaanenge achipiwa whether corona iriko kana kuti hakuna, but isu sema upcoming tikwanikwa zvinhu zvichitinetsa zvekutikanganisa futi pamusic yedu because tadanopinda mstreet kuti kuti tichago kuti mari tike kuti tirarame since music yedu yataise yambomira uno kuti saka zvinhu zvakatomira zvisingaiti
kunyange hazvo vaimbi ava vari kuitawo pavanogona napo kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota munyori muprovhinsi yeHarare muboka revechidiki muMDC Alliance vaDanford Ngadzore vanoti Zimbabwe Electoral Commission yakavhara nzvimbo dzakawanda dzinonyoreswa kuvhota
3 months apera izvakavhara Zeki office yaire chitauni kuvhota pasisi house muCBD munhu usapinda mutown aida kuti zvokuvhota kuti munhu iye ane nzara ara chokudya ara chokufambisa bozi mazupu kwakuna zvakare nhasi uno uchondo rino ndobva vavhara futi another office iri kumbare kuri Remembrance House inova mbare inova iyo futi agare another crowded area yekuti ma residents vari easy kufamba bozi vanoenda kumbare kunohoda kukwira mabhazi kuita zvakasiyana siyana kune mabasa avo emaoko so tatadaita dambudziko hombe rekuti izvo Zeki nezanupf vaita kona izvi kuti vaite delay process registration
vangadzore vanoti vachatora matanho akakura kwazvo kuti Zeki inyorese vanhu sevavhoti
but tiri kuti seita assembly atiende kumatare se youth we believe in engaging so tichaengage zvikuru neZeki kuti vanzwisise kuti izvo masenda iwaya anofanira kuti avhurwe zvakare tichaengeja futi kuti vavhure mamwe masenda kumadistrict kumabhuku kuairport Harare South kwese kwese Heathcliff we need masenders varizise kuvhota
mukuru anoona nezvesarudzo muZek vautoile slaigwana vatiti vatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura bataenda pamhepo Zek yakamboburitsa mashoko echiti iri kushushikana zvikuru kuti vanhu vazhinji havasi kuenda kumahofisi avo kunonyoresa sevavhoti MDC Alliance inoti iri kukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota ichiti iri kutarisira vanhu mamiriyoni matanhatu kuti vavhotere bato rayo ukuwo ZANUPF iri kutendererawo nenyika yose ichikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota ichiti iri kutarisirawo kuti ivhoterwe nevanhu mamiriyoni mashanu musarudzo dzemuna 2023 ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndini Thomas chiri pasi
Makundano enhabvu eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga mwedzi unouya mushure memakore maviri mitambo iyi isingatambwe nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinotungamira nhabvu yepamusoro munyika rePremier Soccer League rinoti makundano aya ari kutanga musi wa30 gumi guru aine zvikwata gumi nezvisere asi mutsamba yavanyorera zvikwata mukuru wekumahofisi APSL vaKenneth Ndebele havana kutaura kuti makwikwi aya anopera rini vaNdebele vazivisa zvekare kuti makundano echibuku Super Cup ari kuitwa musi wa29 gunyana mushure mekumbomiswa nehurumende nemhaka yeCOVID-19 murairidzi weHerentals kumbirai muti wekuziva anoti iye nevatambi vake vamirira makundano aya nekuti ndipo pane raramo yavo
zvakanaka chose kuti mitambo enhavo idzoke ndipo pane raramo yevanhu vakawanda wese webhora
kubvira pakamira mitambo muna 2019 zvikwata zvanga zviri mubishi rekutenga vatambi vatsva nekusimbisa zvikwata zvavo vamwewo vakaita seDynamos neHighlanders ndivo vakaitawo rombo rakanaka rekutambidzwa mari yekukwikwidza neimwewo kambani vachitarisa zvakaitika pamariketi muongorori wemutambo wenhabvu vakelvin mushonga vanoti makundano emwaka uno achanakidza zvikuru
kwatisa FC Platinum yakabva kutenga international midfielder Dynamos yakabuilda Rakini Nadolo kufrande zvati yangesina mavanhu vaigovesa voita seHarare City yakatora part of my experienced players from Cape United ukatarisa ngezi Platinum yakwanisa kusimeta naDenver Mukamba saka ndikuona kunge kuchange kune makwipi
murairidzi wetriangle taurai mangwiro anoti ari kutarisira kuti pari kudzoka mitambo apa vanenge vagadzirisa zvaiva netsa mitambo isati yambomiswa
panodzoka mitambo tinodavira kuti tinenge tagadzirira kupedzesa makwikwi muchibuku Super Cup nekutamba zvakanaka muPremier Soccer League tinotarisira kuti tinenge takwenenzvera zvatanga tisiri kuita zvakanaka
asi Darlington Dodo weCapes United anoti iye nechikwata chake vachasiya zvavachaita munhandare zvichitaura Zega.
Kana uri mujawo munozotaura zvekuti mukomba wamaoko kana muchinge masvika kokupedzera. Kana muchiri kuenda pamujawo hauzivi zvinoitika pakufamba.
Nhabvuye League muZimbabwe yakapedzisira kutambwa musi wa16 Mbudzi 2019 apo FC Platinum yakatora mukombe wemakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. America inoshoropodza zvakasimba kurwiswa kuchangobva kuitwa nechikwata cheHouth kuSaudi Arabia. Musi wa31 Nyamavhuvhu, chombo cherudzi rwedrone chakarova nhandare yakazvimirira yeAba, chakakuvadza vanhuwo zvavo vasere nekuparadza ndege inotakura zvinhu. Musi waGunyana 4, chombo chemissile chechikwata cheHouth chakarova dunhu rekumabvazuva kweSaudi Arabia, chakakuvadza vana vaviri nekuparadza dzimba dzine chitsama. Mumashoko akanyorwa, gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakaburitsa pachena kuti kubva kutanga kwa2021 Saudi Arabia yaona kurwiswa kunodarika mazana maviri nemakumi mana kubva kuvarwisi vechikwata cheHouth, avo vaisa munjodzi vanhu vemuSaudi Arabia pamwe nezvizvarwa zveAmerica zvinodarika zviuru makumi manomwe kana kuti 70,000 zviri kugara muSaudi Arabia. Vakati vechiHouth vavedzerawo kurwisa kwavo Yemen, zvikuru kurwisa kwavo Maribu. Musi waNyamavhuvhu 29 kurwiswa nedrone pamwe nechombo chemissile kunhandara yemauto emuchadenga yeAl Anab mudunhu reYemen reLahi kwakaurayisa vanhu vangangosvika makumi matatu. Muzinda weAmerica uri muSaudi Arabia wakati kurwiswa uku kwaive kwakashatisisa kuchishamisa, ukawedzera uchiti kwakakanganisa upenyu hwevanhu, zvivakwa netarisiro yerunyararo nekugadzikana muYemen. Hondo yemuYemen yakatanga muna 2014 apo chikwata cheHouth chakatora guta guru reSanaa kubva kuhurumende yaicherechedzwa pasi rose, zvakaita kuti mutungamiri weYemen atizire muhupoteri. Mubatanidzwa wemauto waitungamirwa neSaudi Arabia wakapindira muYemen muna 2015 uchitsigira mauto emutungamiri wenyika aicherechedzwa nepasi rose wehurumende yeYemen iri pamutemo. Mumakore akatevera, vanhu vangangosvika zviuru mazana maviri ane makumi matatu nezvitatu 233,000 vaurayiwa, kusanganisira vamwe zviuru zana nemakumi matatu nechimwe 131,000 vasina kunangana nechiitiko ichi asi zvakakonzerwa nekushaya chikafu, nyaya dzehutano nezvivakwa kana pachiteverwa mashoko efungidziro yeUnited Nations. Kusavirirana uku kwakonzera kuti kuve nerimwe rematambudziko makuru pasi rose ekugara zvakanaka kwevanhu, zvasiya vanhu mamiriyoni mashanu muYemen vatarisana nekuziya nenzara nevamwe mamiriyoni makumi maviri vachida rubatsiro. Muna kurume 2021, Saudi Arabia nehurumende yeRepublic of Yemen vakaratidza chido chavo mukutambira kumisa kurwisana munyika yose yeYemen, asi hurongwa uhu hwakarambwa nechikwata cheHouth. Hurumende yavaBiden naamai Harris yanga ichisundira kuti pave nekutaurirana kupedza gakava. Mumashoko avo, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaBlinken vakati kurwisa kwechikwata cheHouth ndiko kuri kukonzera gakava riri kuenderera mberi iri kuchiwedzera kushupika kwevanhu vemuYemen uye kukanganisa mabasa ekuedza kuunza runyararo panguva inokosha. Vakati vanokurudzira vechiHouth kuti varemekedze kumisa kurwisana vopinda munhaurirano dziri pasi peUnited Nations. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica, amapiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.
Muchirongwa cheLive Talk kuna 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevadzidzi vari kuramba vachibatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchikwira munyika. Makereke opesana zvikuru padanho rakatorwa nehurumende rekurambidza vasina kubayiwa nhomba kuungana mudzisvondo. Makundano enhabvu eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga mwedzi unouya mushure memakore maviri mitambo iyi isingaitwe. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachoto, ndiri mu Washington DC.
Kuhisika tisenda wa VOA Ndebele.